A very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With a mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on the sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Mr. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore calls upon the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Mr.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to MSASA, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women, to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. But It's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say, in some cases, we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also don't want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That day was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Ye kunjalo ke zulukandaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthi ay Women's Coalition of Zimbabwe ibi khuluma sibili ngokwenzakala kumnumzana kumprofeti kumbe umprofita uWalter Magaya ukuthiwa ke ulakho ukuthi angabe wadlwengula abanye omama. So ke bayacela ukuthi amapolisa akukhangele khonokho, njalo abanye bathi ngcono kufake lokuthiwa i-commission of inquiry kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani. Kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni wagwetshwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu 50 years. Setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kutshetshi yakhe leyo. So ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani, kodwa abantu bacela ukuthi bakithi akukhangelwe ukuthi kuhamba njani ngomnumzana lapha. So ke sicela ukuthi lingene kuhlelo sixoxeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani kunjalo mavulasi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries. Vanoti ivo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa, asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vachinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi. Saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevanhu, vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi. Ndokumbira kuti mupindo wemuchirongwa uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu, onekai muchinyora namba dzenyu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei. Tinoona munguva yapfuura pane vamwe va Robert Martin Gumbura, founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent End Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014. VaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve pari zvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50 vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo, uyezve pari zvino vari kuchikurubhi maximum prison. Saka ndo zvimwe zviri kutarisawo veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya. Vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachiti kana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndo zviri kuitika. Asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu, Gibbs.
Ye, loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona akutsho ukuthi sokwenzakele khona ukuthi wayekwenza. Umuntu uyahamba egwetshwa nxa ukuthi kulecala elinjalo, ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza khonokho. Siyabona ke ukuthi kulobaba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye, isisikhulumeli sikaProfet Magaya. Nxa usilalele baba Admire Mango, sicela ukuthi uvule ifoni yakho. Siyazama ukuthi sikufonele khona manje kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo. So ke asitshayini sinjalo sibona ukuthi singenzani. Kambe kulabantu yini kuFacebook esiyabakhuluma yini okwamanje mavulas uthi sibone ke. URuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto so ngokutsho kwakhe lapha-ke uRuben. Kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha udabisa mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona. Then uWesley uyakhuluma ukuthi omama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi-ke bazihambise khona ngale basebesondela duzani kakhulu lalabo ababamba inkonzo. So khonoku ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangazisondeza sokusitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi singazithula bani khonapho.
Totendave sevari palai feed yedu parizvino pa VOA Facebook page yedu yeshona. Tiri kuona Kennedy Kuwara ari kuti manero akanaka kwamuri. Mike Soranzi, ndiri kuona hangu, ndiri kuno ndatenda. Try more shires chayamano. Hanzi, good evening. Good evening kwauriwo. Patricia Sibanda Burawa ari kuti good evening. I'm watching you from Johannesburg. Step Mugava Mutandavari ari kuti good evening. Onias Nzuwa ari ndiwe top fan wedu we Pavio Esho na arukutinda pinda wa muri sei mose. Tatenda nyasha arukuvati good evening Amos Gutsi Maganga and the devil is a liar, not prophet Magaya. Dr. Kurukito Amos. Amos kana uchidawo kupinda muchirongwa nyora namba dzako tigowane kuti chikufonera. Victor Rihonde arikuti call me ndobva vaisa namba dzavo. Wenga itembenuka hanzi maswera sei tete ini daswera angu zvakanaka. Mike Sora ari pana vanyora namba dzake na Wenga arikuti ndifonerei ndobva vaisa namba dzake. Bruce Chipadza aisa namba dzake ipo pano panashe Chingwaru ari pano aisoft namba dzake. Generali Jenanani Munemo hanzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndovaisa number zake. Agona nekuti avaisa zvakare ne code number zake. Knowledge chai chai. Hanzi good evening. Aiwa good evening kwa uriwo knowledge. Amose Muganga. Hanzi please call me. I'm here in Botswana. Mpo Shava. Hanzi good evening sisi Mavi. Aiwa isusu tiri wadi makadi kwa mri koko Gibbs.
I'm told we've got a caller.
Good. Mm-hmm. Hello. Hello. Hey, Truksa ora na mai Musano.
Hey.
Tinofara. Tavataita rombora kanaka tina amai netu Musano vesangano rem Musasa project ndo mumwe wesangano rangariri kumusangano uyu we Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano mungatitsana nguro here panyaya iyi kuti zvafamba sei kuti tizoona mubatanidzwa uyu wemadzimai uchiuya uchitiwo pawanikwe pachigadzwa committee yekuti iongorore zviri kuitika mukereke ye PhD Ministry yava Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa isu tikazosvika pakuti hazvingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiresivewa macases avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozviona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuwedzerwa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika ndochatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuwedzerwa nyaya dzavo asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takambonawo mamwe madzimai ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota mangwana unozonzwa kuti aiwa ndatova kuDubai handichada kuripota kana kuti ndatova kusouth Africa vamwe ndo vaiti takachidzidzirwa. Takataurazve nemamwe navabereki nevamwe vasikana vatakaona vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizive kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvinhu zvakada kungoti fanani tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kubvunzwa nevanhu. Ndozvaita kuti nhasi tisvike pakuita press conference iyoyo nokuti tiri kuchemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvozvo sezviri kubvunzwa nevanhu.
There's also, you know, some people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and, we, you know, would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, mm-hmm. We all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that mm-hmm. there's been a victim who comes in. We have processes that we do to ensure that a victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. Mm-hmm. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, Jokutu Tunaita in a space of 1 week,
Yes, local lapake ekweni, what is to Sloban? Kunjani slobo sam?
Nyapila
kulunkuma lobani? Yeah, Toby, ubona njani ndaba lo?
Ibona le ndaba kamagaya ikondanga ngoba lento sokuyacaca ukuthi manje iyiqiniso ngoba akusinto yokuqala le abantu abamakhuzayo khona lo nto lengane le yamakhuza nabazali bayo ebebengathi bayamsebenza yathi naye umdlengulile kwangathi kuyaphela emoyeni manje sokuvela futhi laba abazili bayasho nabo ubadlengulile so kusho ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwayo adelesiye namagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abe sekumeza abesifazana nengane nje so ngibona kuyinto engaqondile le so kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzame kumnikeza izimfanelo magwegwe ngoba khanya yena ngumuntu opowerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kuyena ubufakazi obuqinileyo so but manje sokuyacaca abantu sebebaningi lokho bemakhuza ngathi ubufakazi buyaya phambili uyaqina nje
yeyathathele
izigwegwe babantu bamkhondisa kanjani ngomthetho.
Wabona uzani kwabo sokutheni umuntu onganike ubambi iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngiyenza konke lokho ecina senza into engabe ifana le.
Hayi khona ukuthi yalo kungayisikho ukuthi ubambe iBhayibheli, iBhayibheli indlela yokucatha ngayo yena inhloso yakhe ukuthi udile into yokuhlukumeza abantu besifazane. iBhayibheli nale bandla lakhe indlela yokucatha nje ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena inkosi yakhe kuyacaca ukuthi hayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphabazelayo nje khona abasabayo ukuvele yathothi baningi abantu bafika mebhabo 10 or 20 asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena ucathe ngenkonzo nebandla lakhe lesesi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hayi inkosi yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele.
Yes, abakhuleke Mthobi ungathi nokusasa baba.
Yebo.
Yes, so ke siyambonga kakhulu ke ubaba Mthobi. He says there's no smoke without fire.
Mm-hmm. Mm. Yes, and it would be interesting if there are some people that are pro Prophet Walter Magai. Would also like to hear from you because I had the program earlier on, Gibbs, and I had some people coming on the program asking very, pertinent questions also. Mai Musanu, pane vamwe vanogononge vari kuona. Oh, there's a caller. Please hold on, Mai Musanu Timbo, tora caller. Hello, caller.
Eyo mahali kwasitamave.
Siri wadi, tukutawana nani uyezwe murikupi?
Numtana mkuma Innocent Chingaya ndirimo Harare.
Ehe, makadi iko mkuma Innocent taurayiti nzwi.
Ewa tinofara. Mnona nyeye wa Magaya, Prophet Magaya.
Mm-hmm.
Wa Magaya munu wa Mwari. Chino itika kuti unge wawa muporofita. Mm-hmm. Ungo chifana nizwa na Yesu Kristu. Kuti zipomeru wazi nenge vijibuda. Munhu waMwari zvaifananidzwa nezvenguva yaJesu munhu aipomerwa pazvitadzo. Saka ndinoona kuwanhukadzi senyika inenge ichitambudzika kune maprofitawo vamwewo vanenge vachiprofita muno munyika vanogona kuda kakurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu. Saka vanokwanisa kusvaga nyaya yekuti uyu mumborofita uyu akuita mari kupfuura isu. Saka anokwanisa kumutsvagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo.
Mm-hmm.
But iyo Mwari wanenge achiziva chokwadi kuti munhu yaana mhaka yaakapara.
Mm-hmm. Aiwa, mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo, mukoma Innocent. Saka imimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here? Nekuti tiri kuona asi madzimai acho vari kubuda vakati one day. Zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira?
Aiwa, ichocho ichokwadi. Kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvirevo tinongopomerwa nechinhu chimwe chete. Aiwa, kunobuda zvinhu zvine zvakawandisa sitere kuti zviite uremu. Wochi nechakagadzirwa chichitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati. But aiwa, tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi.
Munotaura chirungu here? Timbokubvunzai nechirungu tinzwa.
Aiwa, handigoni zvangu.
Alright, thank you mukoma Innocent. Muve nezuva rakanaka.
Have a nice night.
Okay, bye-bye. Okay, Gibbs, we have Innocent there. He's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries, those that are his competitors, because they feel Magaya is doing better, he's prospering. That's his feeling about this case.
Do you have any reaction to that, Miss Musano?
If someone kuti ndosva tikuda kuti tinzwisise kuti inyaya yekuti vanhu vaitirwa godo here. Asi chinoti chitakamadza isu ndechekuti vamagaya havasirivo muprofita wokutanga muno muZimbabwe. Havasi zvakare ivo muprofita akaita mari kana mukurumbira kudarika vamwe vese. Chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yese. Ende ndozvaita kuti titi toda kuti press conference itika. Hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika. Variko vakawanda savo. Seiko vachipomerwa nyaya chete dzokubata madzimai. Kana kwakuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa magodo, seiko zviri kungonangana nevakadzi? Ndizo dzega here mhosva dzaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jealous naye? Saka isu tiri kuti hazvinogona kuderwa kuti pamwe zvetiwo ari kuitirwa godo, asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo. Asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda, zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika, uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe wekuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intentions. We have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and I want to underscore the fact that this is a serious cause for concern. And it needs to be investigated, and we are going to be following with keen interest. Hazvina kutanga gore rino, hazvina kutanga gore rakapera, zvatova nenguva zvimwe zvichitika. And tese tichitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo. Saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here. Tinoziva vamwe vane mari kudarika vamagaya. Seikoiwo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai?
Tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi, vari kuona zvakare kuti mimuri vemusasa project, vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri? Uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanara zvinozodai zvinozodai. Asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko anofamba sei?
Isusu tiri kundo zvimwe zvataitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa project. Ndichapa nhamba yangu. Isu semusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka. Tinoziva vazhinji vaiti tinotya, tinozoterwa nemabhaunza, tiri kutrekewa uye system. Because kana ndichitaura system, vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted. zvekuti chero ukabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita ripoti yako vamagaya vanenge votoziva ndo zviri kutaurwa nevanhu usati zvokuti ichokwadi here kana kuti manyepa. Saka isusu tiri kuti semusasa sinungukai kuya kwatiri tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu uye kana muchitya kuti muchateerwa isu ndo basa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we hand hold them throughout the process. But mungati sachikai kunyanya vaya vanenge vachiti tiri kutya kuti tichazoteverwa. Tinokwanisa kuti tizovalinka nemapurisa zvinoita kuti nyaya dzavo zvisvike kwadzinofanirwa kusvika.
Aiwa mashoko makuku. To maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller. But I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, yes. Tate ke ubaba uDabengwa osekwane. Baba Dabengwa kunjani?
Ngiyaphila kanjani lanti?
Siyaphila kakhulu ke umntomzana Dabengwa. Ungathini kodwa lo?
Ah, udaba lolu lunzima kakhulu lolo okwinto lokho okwenziwa ngumagaya nxa kuyikuthi liqiniso. Kodwa abantu labo uhlupho lwabo okwenza ukuthi thina singakholi ukuthi into leyi liqiniso yikuthi bona bathatha isikhathi eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala njani. So kathesi asisakwazi umpe njengoba umumo welizwe sunzima sebefuna imali.
So wena ngokubona kwakho ubona zani ngabahle baphume egcekeni bathi siyenzwe lo?
Ngabe bahle baphuma egcikeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutreswe khonapho kusanda ukwenzakala. Manje kathesi nxa sebekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yazokuletha ukuthandabuzo okuthile.
So wena uya phambili ubonani kumele kwenzweni?
Kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside. Njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abanjeabo magaya banemali xa kuyiti into abayenzayo kuyawumela ukuthi bahle bavalwe ama-church abo lawo ngoba kuyasitsho ukuthi abachumayeli lizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholiswe kwalapha emhlabeni.
Hayi, siyaba kakhulu ke baba Dabengwa, ungadina kusasa.
Kulungile tube, mbonge kakhulu.
Yeah, so Mr. Dabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report. He says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems. So he says maybe it's because of the economic situation or something else, but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly, and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Ai, wapaka omari gaitende kuna kola. Hello, kola.
Sisima vi maga simba.
Ai, wanda ka simba. Trukutora nani uye shemurukupi.
Mutora na wama kuhuri kusouth Africa.
Taurite inzwi.
Ile angu mtura ungoti kashinji hapana mutu uti unopunga hira pasina moto. Hapa pana nyaya hapa uti akazi kebutanga for sure. Kune wakambo buda kuma WhatsApp wa chitaura taura aka zikapazira anenga anga utombo fone rwana na TB Joshua anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara ndobva zvauya futi ipapa apa kureva kuti apa pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa ende vanhu iva vanotozviita ende chokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wati 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 ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo. Jesu anga ari mwana wamwari Magaya mwana wemunhu haasi mwana wamwari Magaya mwana wemunhu. Saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pera yakasangana naJesu. Nau inonetsa ndeyekuti vanhu vanenge vachinamata ikokoko vanoita kunge vakaitwa brainwash kana kuti chichi vanenge vakutonamatawo futi Magaya iyeye pada kuti vanamate Mwari vakutoona Magaya wacho singi Mwari. Saka zvinoda kuti tinyatsoongorora tirege kungoshandiswa nesu. Vanogorawo kuti ngodaro vakutoshandiswawo tinongoshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata Mwari asi ari kuvatungavirira akomana sori iri mhombwe. Saka hazvina kunaka zvakaipa izvozvo unogoti unogoti nyepera mwari wacho waurikunamata apa kuchinyepera vanhu zvakaipa wakomana ende utsinye wakaipa wari kuita.
Tumbona kuti imomo muSouth Africa takaona nyaya yevanoinzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei yai
inonzi yavanhu
yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinziwo
pasta avavo pasta vamwe avavo inenge ichiri ngori ko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera ichiriko kuenda kumakotsi because dzakabuda nehadzi dzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda akaunti ndio nhau dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa because munomu makaipaka because vanourawa unovapfuti dzakawandisa munhu anogona kungo saka pamwe vakatiretenwa kuti bva wangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya hauzozivi unongozoona kakungoti zii kwacho kutadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka kwamuri
imomo. Orit ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what is starting your caller usecinwani kunjani ke kona pecinwani.
Sakubona baba gives dube kunjani lapho
siyaphila mfundisi moyo kunjani
hawa ngikhona long time man
sokuyisikhathi soke ngamafutshani ungathini ngodabalolo akula abantu sibe abaningi
ya uthi ngibingile abalaleli bonke studio sena wabukeli ya into ekhona ya baba njengekuthi njengabafundisi into esifana lezi sihlala sizibona into liyakaba uWalter Magaya the way sibona ngakhona the way sizonga into yokuthoma sazi ukuthi abantu baningi into mayenzeka kaniningi vaya blame abafundisi vathi bafundisi iyo vaninginga mara into efana le the way ubona ngakhona sazi ukuthi nyamhlanje smart pillar masandaza kune competition yokuthandaza the way standards ngakhona even nini ukuthi abanye abantu vaya khona ukuthenga abantu even kufana nendaba le yakaba wabo Magaya angicho ukuthi iqiniso or cha amala mara ndingibona ngakhona into fana lezo uthi kune something into yenzeka ngaphakathi inabanye abantu athi bathengile amatombozala uthi akhona ukuyenza njalo ngingekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni into fana lezo hlala sizibona mhlana emalanga njengathi abafundisi kuthi sometimes abantu omunye akufuna ufuna ukuthi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi so izinto fana lezo hlala sizibona and futhi enye into ezithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimame abaza kukithi kuna abafundisi abantu besimame baza banezinkinga zabo zonke bathela thina abafundisi zingezinga sona sona so mara ekugcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthiwauthi mhlawumbe ekugcineni ugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana le ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udokta maybe umuntu wesifazana uyofika udokta amu-checka yonke the way ayenza ngakhona maybe udokta wendoda u-checka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi umuntu asithi maybe umit ufika amu-checka into fanalezi ayokutho ukuthi ma umuntu ma umu-checka ugcine so umthande so izinto fanalezi ziyayenzeka kuna abanye abafundisi kuthi sometimes bagcina bainto fanalezo mara kuna le yakaba wamagaya angifuna ukuthi ngithi iqiniso sihlala sizibona kuthi abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa wathi siwazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthiwauthi even abo mama labo mhlangano loyo uthiwauthi sometimes ba-right vele ukuthi bakhone ukuthi into vele bayi-investigate bayibona ukuthi injani mara the way ngakhona akusho ukuthoma inde yakababa magaya saliyenzeka
phambiyanyamalala
so siyazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze ngefana lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole ukuthi abanye abafundisi vele abacinanga ma wabona abafazi babahle bayabafuna so into efana lezo azisizinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto ezifelisa igama lethu sinamathandazo ivi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufa ukuthi abantu siziphathi sibe nemoya yokuziphatha ukuthi
abomabaza kithi siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungadini lokusasa baba
tinotenda bengikhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes
taureyenyu tinzwe
tinotenda makadiko ndiroda kutaura nechiti kumhuri yezimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakafana izvi zvinoitika mukati mopichirarama anitoda kutsigira baba magaya sevafundisi yosangana yakafana iyi panhayava baba magaya ndiroti zvinhu zvatikao zvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maonera ndikuita panhaya yakafana iyi yemurume uyu pane nayo kutengwa pane nayo game ipapo nyaya kuti nasi uno kuna vari kwatichita sekunyaya kunyika izvo tiri kuzoona kana nekuno kwa South Africa pane inonzi competition muzvina mari zvekuita vanhu kwakuti nayo katitika inenge ine competition mukati kwati vanasikana ivavo vanenge vakarotengwa nemwenzi kuti kana nayo ikasvagiswa muchazozinzwa kuti chakaitika chichokwa chakaitika nasi kunzi kuzva uye pambira vachagugura vanenge vakuramba kuti zvimwe zvinhu zvinonga chiri tozogachizoona mukati mekuno vari kwatichita asi zviri mwedivi vafundisiwo andiri kuti tivamirire dzikuzenge vafundisa tosangana navo tosangana vafundisa vakawanda vane vana vaitira asina kunaka akaipa zvikuru nekuti vanechidzimai vanouya kuvafundisa vachitaura maproblem avo ose anoitika mukati medzimba dzavo kudarika varume bodzi varume vataura vanofa vakadero saka vamafundisi kana tichinge vanhu vauya nezvinhu zvinechitemo zvavo vanobva vatova advantage saka tiri kuudza kuti kana tiri vafundisi ngative vanhu vanofamba nenzira yakanaka nzira isinganyadzisi nekuti munhu mudzimai unouya achiudza mufundisi matambudziko aso fanira kunukuenda kuchipatara kuita vakadzi aiti tichokwana dhokota kana ane nhombo chichi anosvika achisangana dhokutawo murume obva mucheka achimutarisa uri kufundisa vamwe madhokutawo anokwanisa kuti apindwa nomweya wakaipa sa tiri kuudza kuti vafundisi ngatibatei nenzira yakanaka nzira isingagoni kuzoti mhurisa kumberi tisagona kuva nebhedhi rekod senhau yamanga machibvunza yapasa kufana nomunhu wesouth africa yemusikana umweya zvakaitika inyaya yekuti vanhu vanotengwa ndodambudza tinaro nasi vafundisi vamwafundisi vanotitumira vanhu kuti vatengwe kuti vamwe vafundisi vasvibe saka ndino mashoko iwawo tinongotenda kuti mwari dai akatungamira kana chiri chokwadi chokwadi chibuda hatigoni kutsikira chidzire chakaipa asi kana dziri nhemawo vanenge vachireva nhemawo vanofa kuti vagone kusungwa nokuti hazvina kunaka kuti vanhu vasvibe zita remunhu kuti takarepo avo vanhu vanosvika vashanu kuti takarepa nhaya yakafanana inhau isingakurudziriki nhau isingatendeseki asi kuti zvinenge zvine vamwe vatungamiri mukati nhau dzakafanana idzo ndotenda zvikuru ngatodenga tiitire zvakanaka remhuri sezimbabwe muropafadzo matimana amen
Amen. Aiwa, maita basa chaizvo. Gibbs, I think you have a caller before
yeah,
we go.
No, Mike. Mike, unjani kunapo ke ecingwani?
Ngiyaphila njani, basalani?
Siyaphila kakhulu. Isibongo bani baba?
Mkhumalo.
Ye, Khumalo, akutsho ukuthi ungathini ke ndaba le?
Indaba kamagaya le. Kufanele sibuke ngamehlo amabili ayelilodo sekungenzeka phela uphakathi uncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona unyawo lwemfene khona bayenza abafundisi angisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenza le ndaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba badala umuntu powerful kakhulu manje awamreporta kungenzeka kukhesi ugcine sifa kubi besabe nokureporta into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla ngumuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapho ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukureporta futhi bakhona abadlala ama-trade kunama-trap abantu abafuna ukuphekela phansi igama lakhe yena ngumuntu wenyama naye kungenzeka ayithole sendiyekile wangena esilingweni engahlosile ngoba basuka bekuthethile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekele agcine seyithola seyifakile
hawu boni ke Khumalo
kufanele siyayibukingeelilodwa ngoba kungenzeka kunepolitiki kungenzeka ukuthi kuwakhomenta kabi kulezo zombusazwe naye thona sebemgadzirerisaizi lapho
hhayi kunjalo ke Khumalo sibongile kakhulu ungathela kusasa ube nempilo mpela fike enhle
okay
so that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around maybe this guy is very innocent or very guilty so he says that's the way to look at it
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to Maimsanu. Hello, caller. Hello, caller.
Hey, Mavi, Magadi.
Chiriwadi, Tukutora, Naniko, Murukupi.
Mkoma Borambe, Timi Yagaroa.
Yeah, Tauraitins, Mkoma Borambe, Timi Yagaroa.
Ya mngoma ikebe yini ayi sokwari chinenge chilipo sokwari chilipo sizoitika manje bona nemari anonisa kubasa nekuti vasikana vanenge mangara vaisiro mari pa table saka anenge kunzi kana aiuka mangara kana nokoti haunda chaunonyinya asuka pi mari akuzvira imba angarambe zvidzi.
Saka muri kuona kunge papindira nyaya dzemari apa.
Hakusi kuZimbabwe hati magaya ekaizere kuzambia kutori nenyaya dzakafanana idzozvo. Maprofita ese anopesa idzozvo.
Saka poitwa sei?
Shinongobiwa apa wemusasa prodziri ngaite investigation vaongorora vakasimba vanogona kudzikira nyaya inomuda nyaya.
Aiwa vatori pano regai tibva taenda kwavari tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka. Aiwa vachafona muve nezuva rakanaka bhora mberi team yakabaiwa. Thank you so much. Amai Neti Musanu, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses. For someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through, tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-0070-74. You can call anonymously on that number and someone will be able to assist you, but you can also call on that number and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
A line is going out.
I think your line is fading out. Maim Sanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, Maim Sanu. I think her line is fading out.
Zessa is gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, Maim Sanu. Arthur Jimson, arikuti pane muskana aive kuno kwandiri. Anoti iye. Akambo wonana na vama gaya. Nchiaverenga kunyora kwa itana kutu. Azverengiki. Arikushanda ku office kuno ye ku Cape Town ye yada. Fraser Chicks Nathan. Top Fenwede arikuti makadi ya mazangu ne miva shamarari isu kuno tiriwadi. Avati, I agree with Dabengwa. The comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, Fraser Chicks Nathan. Arikuti, I agree with him. Chenamo, chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we're the minister by that name.
Yes, and he says, Magaya Arambirwe, Nyaya Zake Tinazo. Dr. Akurukita, Chenamo Chimutengwende Aripanapa. Top fan wedu Watson Mtawanza, I'm watching you from South Africa, Bruce Chipadza. Please, ndifone rewo kani. Ndoda kupinda pachirongwa, mkoma Bruce Tshafona. Nicholas Chidava Gwara, anzi zvakango maso, but ukaona nyaya, zava kubuda se izvi. Panika chokwadi karipo. Wenga itembe nuka aripano, Noah Odondo, arikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan arikuti ayas ko ivo vaimbovepi. Ha, ndo panonetsa even chiri chokwadi ndiani achabhadhara mapurisa for those investigations because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kwana arikuti nyaya yava magaya inonetsa. Pane nyaya chinonetsa ndechekuti why ivo vamagaya vari kupomerwa nyaya yamadzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Makaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then I've got Kulisani Maposa, who says, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who tike ngilalele bafoe to his Johannesburg, Rutaput. Who's a weyage, Utaiman Moyo, who tinkona lapage, Oxford, a UK, ngilalele tube. UPT says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Lovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller, kunjani?
Siyaphila
mfowethu. Eh, ngubaba Nkomo.
Ndlovu.
Yeah, Ndlovini, akutsho ukuthi wena ubona njani indaba le?
Ya, mina ngombono wami ngiyabona ukuthi abantu ngeke bakhulume into engayisiyo.
Mhm.
Ngizwa abantu bekhuluma into ngani ngamahungahunga.
Mhm.
Iyabe iliqiniso. Ngiyabona ukuthi into le uyenzile makulo umprofiti lo.
Mhm.
And kungasimangazi ngoba kulotshele sengiwadini ukuthi bakhona abaprofiti bamanga.
Mhm.
Eh, so and ungakubheka kahle lalo umprofiti walapha eSouth Africa umothoso. And bebekhona abantu bemmela ukuthi yena akakwenzanga kodwa yena ikhona futhi abathi ababanjiweyo nguye lo umprofiti.
Mhm.
So abantu bangamaneli bangayayali ukuthi mhlambe ngabe kukhona ongayisikho kodwa ke mina umbono wami mbona ukuthi angabe kwenzi
poke ubona ngazani
abaprofit bakazini.
Yes, sizwa abanye abantu besithi omama laba sebaphuza ukuthi babike kunoko okwabehlelayo kambe ngathi ngakhonakho
angeke bakhuluma manga omama laba ngeke bakhuluma manga mabe ngayiseyaseyasindala khona ngathola ukuthi impela into yenzile ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi baze bakhulume akutsho lutho kodwa mabe sekwenzile iyaphuma iqiniso kuphela. Abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofithi ziningi iy'thethe eziningi ezingaso zikaziwa. Ziningi iy'thethe ezingaso zikaziwa akuyabona.
Yeah.
Zamafanamufi ke ziyabona zifuna imali, uyabona zifuna imali. Izivenezi ezigcina zibelana nabantwana babantu. Omama koko kwathiwatha. Ya.
Hayi, siyakuzwa Ndlovu, ungadina nokusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
So there is Mr. Ndlovu. It's like most of our callers, you know, he's saying there's no smoke without fire, you know, that's all. So then he says, you know, in most cases, women don't lie.
Well, there is somebody here who differs with the caller, Silvanos Muzorodzi Hans. I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadiko.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiva makwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosera volume yenyu pasi mbijana nekuti tirikunzwa iyo ndirikuzvinzwa ndiri ikoko saka imati takunzwa imanje. Hans and Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hans, and Kubowa, Kwazo, Van Vano Mutevera, Avakajgiswa, they don't even see Jukuitika. Guys, let me warn you. Sianai Nekuchakana, Nevanu, Vemashura, Nguairi, Ichipera, Chakaimwari. Acha wanikwa Dr. Okurugita varipana. Hello, caller.
Hello.
Hey, taburaitin zgunda kunyatso kunzwa imanje.
All right. Yeah, ini ndinotendera nazvangu na mai vane chirongwa ichi. Vafunga pfungwa dzokuti vo vatsvagurudze, paite tsvagurudzwe kuti zvii chokwadi zviri kumbonyatsoitika. Kuti zvinhu izvo zvinodaro zvichiitika zvichokwadi. Ndinoona madzimai even tikapinda mushoko ramwari imomo madzimai vagara iri midziyo midiki vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku. So kana nokuti havasi maprofita akavese vatiri kuti maprofeti maprofesa. Profita munhu anotya mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu kadzi anotanga kurangarira kuti mwari vanozoti kudii kwete kuti vanhu vanoti kudii. Saka maprofita acho akawanda, kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda kwezvekutsvaga mari, vamwe otherwise haisi mari, haasi mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho. nokunonga iri mishonga yanenge achishandisa. So inini handi chiti dai vanhu vanotenda muna Kristu vaziya kuti Mwari hakusi kuenda kugungano kwakawandiwa kana kuti kuri kuitwa mashiripiti kana kuti kuri kuitwa zvimwe zvinhu. Vanhu ngavamatsvaka Mwari, uye Mwari anonamatwa newe iwe wacho, kwete kuenda kuna profet. Profet haasiri anokubatsira, anokubatsira ndi Mwari.
Mashoko makukutu.
Tenderana kuti ipapa apa dai zvaitogoneka zvechokwadi, ngapatsvagurudzwe, ngapatsvakwe ipapa apa. Ini kuona kwangu, muono wangu, zvambotaurika sei, zviri kumbobuda sei, chii chiri kumboitika, pane zviri kuitika zvechokwadi.
Munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here? Vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvi?
Zvemurume uyu?
Ehe.
No, but ndichiri kuyeuka last time, pane imwe nyaya yakatombobuda, akatombeta saa akatombosungwa, I still remember, akazonobvisa mari dzechibatiso, handizoziva zvangu kuti yakazonotongwa ikazonyatsopera sei. Akandiona zvekuramba zvichidzokorora, ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika, but then paanobuda achinomhanyara paya ombva apuhwa mari kuti no, ndakupa zvangu mari yakadai, mari yakawanda. I know vanhukadzi, vanhukadzi shuwa shuwa, even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi, midziyo midiki vanokanganisika nokurumidza. Vanoda munhu wamwari anotya Mwari, anoziva kuti zvazviite. Sana Joseph akaingwa nemukadzi waPotifa akaramba akatiza. Ndozvinoda muprofita izvozvo.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Mochingotipa mashoko enyu ekupedzisira kana pane vamwe vakateererawo, nekuti ndaona matsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti. Ko muimbopaiwa mazwi mashoma shoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri, kuti vangaita sei semaonero enyu?
Right, inini ndaanichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi, ngavasatye kuti vataure. Ndozvinogadzirisa zvinhu izvozvi. Izvi zvinovigiridza chakaipa, ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa. Vamwe zvechokwadi, umwe anenge abva mbamaka achida kuti anobatsirwa, but unosangana nemiedzo wakadai, otadza kuukunda. Saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti vedu wei, kana tichiti tiri kuenda kumakereke kunonamata ka, kana zvaita sezvizvi, ngavasatye kutaura. Even kana dai vakapuhwa dzimari, ngavarambe vataure chokwadi chiripo. Ende ndinoti zvangu, kuZimbabwe yose zvayo, kune kana paine vakateerera pari zvino, Mwari haatsvagiwe kumuprofita. Mwari anonamatwa newe iwewe. Kuve chokwadi, kuvimba kwako pamberi paMwari, nekuve so honest pamberi paMwari, izvozvo ndo zvinokurira even miedzo ino yakwauri. Ndozvinokuponesa izvozvo. Ndo panowanikwa umwari hwako ipapo. Aawezipaangu andinogona hangu kubatsira vakume kana paine vakateerera pari zvino.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Manyatsotaura mazwi makukutu, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutendai isisi mazwi maita enyu. Mangwana mutifonere zvakare.
Orait, aiwa, chirongwa ndechenyu, tinokufonerai zvakare. Asi ndiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naArthur, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwe, mukoma Arthur.
Inini maonero angu panyaya iyi, nhunzi ai mari pasina chironda.
Taurai tinzwe.
Ya, kunyange zvingazi hongo, tingati pamwe kune vanhu vari kubhadharwa. Ya, zvaikona kuri dai vanga vari vanhu vaviri vakauya vachitaura senzira izvozvo kuti inini ndakadai so mangwana wopuma kuseni voti aiwa ndangaenda puhwa mari zvainzwisisika. Zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikobuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa, kwanzi kobuda mumwe wanzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo pane maaudhiyo. This is too suspicious. It's too much. To be honest with you, it's too much. Because I was just looking at my phone, I got my prophet in Zimbabwe. Say, even very vague. So it means it's not my prophet is in Zimbabwe. I got my turn now. I got to see the same. I'm a guy. So that's how I feel. You know, I'm going to say, I'm going to call.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya dai takwanisa kunge tambata ari pa South Africa po. Silvanus Muzorodzi, timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
I guess we've got another caller. Arthur?
Hello?
Hello?
Hey, Makadi, tiri kutaura nani? Oh, yes. Sorry. Hey, ai, watafara kukuonai pachirongwa nekuti tiri kuedza kukubatsai. Mutipawo kuti nhasi taona muchiita chirongwa, muchiti paitwe komiti yekuti iyo chechi yava Magaya naivo Magaya vaongororwe zvizvi zviri kuitika. Sei mafunga kudai?
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana naMagaya iri kupomedzerwa kwavari. Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yaMagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete, ichingoramba ichidzokororwa. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo, nyaya iya iri kuuya nomutoo umwe chete. Ende nyaya yesexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi, yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police. Mm-hmm. We have also written to the Gender Commission. Mm-hmm. We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission. But if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case. Mm-hmm. So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the Prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there is no case, and all. It becomes then very difficult for the women that then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and mm-hmm. we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because mm-hmm. it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police. But what we also committed as the women, coalition, is that because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mdlonga, kunjani?
Hello, Peter, kunjani, Baba?
Yeah, pose amafutshane kulapha ngoba isikhathi sesihambile, Baba.
Yeah, into engiyibona lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungahoswanga mfowethu. La kukhona. I think investigation must take place, then we drop power like after that.
Yeah, ubona zani baphuma lani kodwa khona?
Hayi, khona kungaphupha. Kungaphupha ngoba ungathi vele abaprofit ba these days into zabo lezi. Mhlawumbe yikho abakhula ngakho lokho ukuthi bakwazi ukubamba abafazi babantu something.
Hayi, yes.
Both of the prophets into abayenzayo.
Hayi, siyabonga kakhulu ke Baba Mdlongo, ungathina kusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Neti Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Neti Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko machaya basa. Vakadzimi, he's on the VOA Shona Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mflanganya. Who is the